kushanda namwari munguva dzakaoma, kushanda namwari munguva dzakaoma. Muteereri, muchirongwa chakapfuura ndine zvinhu zvizhinji zvandakataura zvandinofungidzira kuti unofanira kurangarira, uye zvandinofungidzira kuti zvinokosha zvakanyanya zvekuti haufaniri kurasikirwa nazvo. Chimwe chezvinhu zvandakataura ndakatini, usamirire kutanga wapinda mumatambudziko kuti uzonyengetera. Izvozvo hazvina kunaka. Gara mukunyengetera nguva dzose. Pane mumwe murume ane mukurumbira pasi rino rose anonzi Smith Wigglesworth akambotaura mashoko ekuti iwo handigoni kunamata maminitsi anopfuura 15 panguva imwe chete. Asi handigoni kupfuura maminitsi 15 ndisati ndanamata. Pachirungu akati iye, I cannot pray for more than 15 minutes, but I cannot go for more than 15 minutes without prayer. Muteereri, gara wakanyikwa mumunamato. Gara wakanyura upenyu hwako mumunamato. Iva munhu wemunamato. Iva munhu anozikanwa nevanhu kuti uyo munamati uyu. Uyo anovimba naMwari uyu. Uyo tinoziva kuvimba kwake naMwari kuburikidza noupenyu hwaanorarama hunova upenyu hwekunamata. Ndinozvifarira pachishona nekuti muKristu pachishona anonzi munamati. Kana tichiti atendeuka pachishona tinoti akunamata. Saka namata. Usangonzi waakunamata iwe usinganamati. Namata, namata, namata. NdochiKristu ichocho. Kukurukura naMwari, kutaura naMwari, kurarama upenyu uri pasi pomunyengetero. Dambudziko rine vatende vazhinji nderekuti vanoyeuka bako, vanaiwa, vanoyeuka Mwari zvinhu zvaipa, pazvinenge zvaoma, pazvinenge zvaakurwadza, pazvinenge zvaakunetsa. Munhu ndopaanozotanga kuti kwiri kwiri akuda kutsvaga munamato. Mumwe ndopaanozotanga kuti kwiri kwiri kuenda kune vafundisi, ndinamatireiwo zvadai. Asi paanomborarama anenge achivata saJona ari muchikepe, asingafungi kuti kunze kunei, asingafungi kuti chikepe chiri kuzunguzwa nemvura, chaakuda kuwira pasi, chaakuda kunyura, asi iye akatovata hake hope dzakadzika dzika. ChiKristu upenyu hwekunamata. Shingaira nguva dzose kuti urarame upenyu hwekunamata, kuti urarame mukunamata, urarame mukutya Mwari, urarame mukuita kuda kwaMwari, urarame upenyu hwekutsvaga chiso chaMwari. Chiso chaMwari chinotsvagwa mukunamata. Paunoenda paya panzvimbo yako wega yakavanzika inoonekwa nababa vako chete vari kumusoro kudenga, uchinamata kuna Mwari, uchinyengetera. Ndosaka muimba akaimba zvikanzi, nyengetera uone simba romunamato rinobvisa zvinorema, nyengetera uone. Pasina kunyengetera haungaoni simba raMwari. Pasina kunyengetera haungaoni ruoko rwaMwari. Pasina kunyengetera Mwari havangareve chimwe chinhu kwauri. Pasina kunyengetera hapana chakanaka chingabuda muupenyu hwako kana uri mutendi. Rarama upenyu hwekunyengetera. Rarama upenyu hwekunamata. Rarama upenyu hwekutsvaga kuda kwaMwari. Rarama upenyu huri pedyo naMwari. Famba padhuze dhuze naMwari. Famba pedyo pedyo naMwari. Ndinorangarira ndichimboita zvimwe zvirongwa zvandaitumidzai nekuti kufamba pedyo naMwari. Chimwe chezvinhu zvinoita kuti ugone kufamba pedyo naMwari inyaya yokunamata. Kana uri munhu anonamata, unozova munhu anogona kufamba pedyo naMwari. Mwari havafambwe pedyo navo kuburikidza nokuparidza. Mwari havafambwe pedyo navo kuburikidza nokudzidzisa chirongwa chinonzi shoko roupenyu. Mwari havafambwe pedyo navo kuburikidza nokuteerera chirongwa chinonzi shoko roupenyu. Mwari havafambwe pedyo navo kuburikidza nokutaurisa pakati pevamwe. Mwari havafambwe pedyo navo kuburikidza nokuzviita munhu anoziva zvakanyanya kupfuura kuziva kunoita vamwe vose. Mwari vanofambuka pedyo navo kuburikidza nokutaurirana navo, kuburikidza nokuwadzana navo munyaya dzomunyengetero. Ndosaka ndichitini, iva munhu anogara mumunyengetero. Nguva dzose upenyu hwako ngahunyikwe, ngahunyudzwe nemunyengetero. Fukidzwa nomunyengetero. Mufananidzo wokuti ungararama sei mumunyengetero wandingakupe ndewekuti funga pamusoro paJona ari mudumbu rehove, akamonerwa monerwa nehura hwehove, ari makadzika dzika mezihove ziguru. Kupoteredzwa kwanga kwakaitwa Jona nehove ngakuve iko kupoteredzwa kwaunoitwa iwe nechinhu chinonzi munyengetero. Nyengete rauone simbare munamato, rinobvi sazvinorema, nyengete rauone. Ndozva ndiri kukukurudzira muteereri, nyengetera uone simba romunamato. Gara mumunamato, tumwe tunamo netumwe tunongodoo kungokamhina tuchiuya pedyo newe. Ukava munhu anogara mumunamato, unozoona kuti tumwe tunongoita tuchingotiza usina kumbodaidza mufundisi kana kumbodaidza dzimwe hama dzaunoya nadzo. Ukaona uchingonetseka nezvinhu zvenyika ino, kazhinji kacho chiratidzo chokuti hausi kugara mukunyengetera. Nekuti munhu anonyengetera anobatsirwa naMwari. Munhu anonyengetera anonzwikwa naMwari. Munhu anonyengetera anoziva uye anogara ari pedyo nechiso chaMwari. Muteereri, nhasi ndinoda kupedzisa chitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Jona. Muchidzidzo chakapfuura ndiri muchitsauko chimwe chete ichochi ndainge ndichidzidzisa pamusoro pemunyengetero wamuprofita Jona. Ndakataura kuti muprofita Jona akanyengetera kuna Mwari apo zvinhu zvainge zvamuipira, apo aida kuenda kuTashishi pachinzvimbo chekuti aende kuNiniva. Zvino ndiri muchidzidzo chakapfuura ichocho ndinoyeuka ndichitaura kuti munhu anofanira kudzidza kunyengetera nguva dzose dzeupenyu hwake. Uye ndakataura kuti hachisi chinhu chakanaka kuti munhu angoda chete kunyengetera apo paanenge apinda mumatambudziko chete. Ndakataura kuti munyengetero chaiwo unofanira kuva munyengetero une hunhu. Kana ndichidaro ndinenge ndichitaura kuti ngauve munyengetero wakarongeka chaizvo. Haufaniri kungova setsuro yamukira mumakumbo. Ini ndinotenda kuti minyengetero inenge yetsuro yamukira mumakumbo haina chiremera. Ini kazhinji ndinoenzanisa munyengetero nemari inenge iri kubhanga. Handiti munhu anogona kuisa mari kubhanga ichingogarako. Zvino mumwe musi paanenge asisina chinhu, ndipo paanotanga zvino kuchinotora mari yacho achishandisa pane zvaanenge achida nemari yacho. Munyengetero ndicho chimwe zvechinhu chokuti munhu anogona kufanoendesa kuna Mwari. Mumwe musi ichashanda usingambozvifungidziri ufungi. Ine muupenyu hwangu zuva rimwe nerimwe randinomuka ndinonyengeterera nzendo dzose dzandingangofamba. Dzimwe nguva ndinenge ndisandatomboronga hangu kuti ndichaenda kupi nokupi, asi ndinonyengeterera nzendo dzose. Dzimwe nguva ndinenge ndisingatombozivi kuti ndichafamba, asi ndinonyengetera kunyange nezvandichafamba nazvo chaizvo, kunyange zvandichadya chaizvo, kunyange ndisati ndaziva kuti ndichadya chii chaicho, ndinongonyengetera kuti Mwari varopofadze zvose zvandichadya. Handimiriri kuzonyengetera kana ndichinge ndangopinda mumatambudziko chete. Apa hama yangu, ndanga ndichingoda chete kuyeuchidzana newe zvimwe zvezvinhu zvatainge tinazvo muchidzidzo chakapfuura. Ndinoda kuti ndipfuurire mberi nechitsauko chechipiri, ndichitangira pandima 6 mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona, chitsauko 2 pandima 6. Shoko roupenyu rinoti iro, ndakaburukira kumavambiso amakomo nyika nezvipfigiso zvayo zvandipfigiramo nokusingaperi. Kunyange zvakadaro, makabudisa upenyu hwangu pagomba, imi Jehovha Mwari wangu. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa chanhasi ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa chanhasi ndachitumidza ini kuti kushanda naMwari munguva dzakaoma. Kushanda naMwari munguva dzakaoma. Asi iko zvino, ndoda kutarisa Jona uyo anonyengetera kuna Mwari. Jona apano nyengetera kuna Mwari. Muprofita Jona anotaura mashoko ane udzamu chaiwo. Apo paanotaura kuti ainge ari pasipasi panotangira makomo chaipo. Zvinobva zvangondiratidza chete kuti muprofita Jona ainge aendeswa nechepasipasi chaipo. Muchidzidzo chakapfuura ndakataura kuti chiitiko ichi handi chinhu chekutamba nacho. Ndakati ini ndipo paya paunonzwa munhu achiti zuva randisingakanganwi. Ichi ndicho chinoyeukwa chemuupenyu chaicho. Handifungi kuti muprofita Jona muupenyu hwake aizombokanganwa chinhu ichi. Ini ndinotenda kuti chero dai anga ari mupenyu nhasi uno aingorangarira chete chiitiko chacho. Muprofita Jona anotaura kuoma kwainge kwakaita zvinhu, asi anotaura kuti kunyange zvainge zvakadaro, Mwari havana kukanganwa upenyu hwamuprofita Jona. Muprofita Jona ainge achidiwa naMwari. Chokwadi munhu atadzira Mwari. Mwari wokupinza mune zvakadai uchirarama chete. Ndingati harusi here rudo rwaMwari? Chokwadi uku ndiko kudiwa naMwari chaiko. Upenyu hwamuprofita Jona wainge hwamira chaizvo. Ini ndinoona chete kuti Mwari vaida chete kuti muprofita Jona ambodzidza. Ndinotenda kuti kana anga ari munhu anodzidza, nomusi uyu akadzidza chokwadi. Ukaona munhu asingadzidzi pakadai apa, ndiye watinoti nhinhi chaiyo. Muprofita Jona ainge arwirwa upenyu hwake mugomba, asi ainge ambomupinda chete. Ini ndinotenda muprofita Jona ndiye munhu wekutanga muupenyu hwangu. Ndingataura kuti wakafunga bako anaiwa nemvura. Dai ainge akachenjera, aingotendeuka asati atombopinda muchikepe chacho. Zvino haana kudaro, akada kuzotendeuka apinda mudambudziko. Kuita kworudzi urwu hakudi kuti munhu aramba achizviita, nokuti mumwe musi mukana wacho ushaushayiwa. Ndaiseka mumwe musi ndaparidzira mumwe munhu iye ndokunditi ndichatendeuka apo pandinenge ndazorwara chaizvo kana ndichinge ndaona kuti upenyu hwangu hwave kusvika kumagumo chaiko. Zvino chinondinakidza chete ndechekuti rufu rwemurume iyeye haruna kuuya mushure mekunge amborwara. Chaakaita ndechekuti mumusi achizvifambira achienda kuchitoro ndokudhumwa nemotokari ndokubva afira ipapo. Ndipo chete pane njodzi yokuverengera kutendeuka apa. Munhu ngaatendeuke zvinhu zvichakanaka muupenyu hwake. Petro anotaura pamusoro pemumwe munhu asina kuona rufu samuprofita Jona. Munhu uyu ndiJesu. Muprofita Jona anotaura achibudisa pachena kuti ainge aona rufu. Ndinoda kuti wozoverenga mabasa avapostori chitsauko chechipiri kubva pandima 25 kusvika pandima 31. Mabasa avapostori chitsauko 2 kubva pandima 25 kusvika pandima 31. Ndinotenda uchanzwisisa zvandinoda kuti ugodzidza ipapo. Ishe Jesu pavakafa havana kuona nhamo sokunge yainge yaonekwa nemurume uyu anonzi Jona. Jona ainge aona chiya chinonzi nevamwe vanhu chitsvuku. Chinongondifadza chete ndechekuti Mwari havana kuzongomurega akangodaro, asi Mwari vakamurwira muupenyu hwake. Ndinoona Mwari vachimudzosa kuupenyu hwepanyika chaihwo. NdiMwari venyasha handiti, ndiMwari vane rudo handiti. Choro iwe nene vane nyasha nesu muupenyu hwedu. Vanotida ofunge chaizvo noupenyu hwedu. Pandima 7 muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 2 pandima 7. Shoko roupenyu rinoti, mweya wangu wakati uchiziya mukati mangu, ndakarangarira Jehovha, munyengetero wangu ukapinda kwamuri mutembere yenyu tsvene. Ufunge ndinofadzwa chaizvo pose pandinongonzwa munhu achitaura nezvekurangarira Jehovha. Muchidzidzo chakapfuura ndakambotaura kuti vakakomborerwa chaizvo munhu mumwe nomumwe anorangarira Jehovha panguva yaanenge apinda mumatambudziko, nokuti munhu iyeye anenge achiziva kwekudana chaiko. Munhu ane nhamo ndiye uya anenge asingazivi kwokudana. Muprofita Jona anotaura kuti iye akarangarira Mwari. Handizive iwe hama yangu kuti unorangarirawo here Mwari munguva dzokutambudzika, kana kuti ndipo paunototuka Mwari chaizvo. Ufunge Mwari havatukwe nokuda kwamatambudziko, asi kuti Mwari vanongorumbidzwa chete nguva dzose. Zvinhu zvichioma zvichirwadza chero zvichidii hama, Mwari vanongorumbidzwa chete. Ini ndinotenda kuti rumbidzo inopuwa nomunhu anenge ari mukutambudzika ine simba chaizvo kupfuura yomunhu anenge ari pamutambara kede chaipo. Mudikani, ini ndinoona hangu kuti muprofita Jona ndicho chinhu chete chaigona kungomubatsira panguva iyi yaakanga ava. Handidi kuti ufunge kuti muprofita Jona akanyengetera munyengetero uyu apo paainge abuda mudumbu mehove. Aiwa, muprofita Jona haana kudaro. Ina handifungi kuti munyengetero wamuprofita Jona wainge uri wekuti ndapotsa ndafa. Dai pasina Mwari hameno chokwadi kuti ndingadai ndiripi, asi kuti muprofita Jona akanyengetera asati apinda mudumbu mehove macho, uye zvichida achitopinda. Hongu, zvakanaka chaizvo kuti mushure menguva yakaoma munhu anamate Mwari achitenda Mwari. Asi ndinoda kukurudzirana newe hama yangu kuti kunyange nemunguva yekuti unenge usati wapinda mumatambudziko, namata kuna Mwari. Muprofita Jona kunyange ainge anyengetera munguva yekutambudzika chaiyo, chinhu chinondifadza ndechekuti akanyengetera achiri mupenyu. Uzvizive hama yangu kuti seri kweguva uko hakuna muteuro. Rega kufunga kuti kana uchinge wafa uchaona mukana wekuti uti Jesu pindai mumwoyo mangu mundiite mwana waMwari. Aiwa, izvozvo hazvigoni kuitika. Ndinotenda chete kuti mukana wacho wekudaro unowanikwa chete apo munhu anenge achiri mupenyu. Pane chimwe chinhu muprofita Jona chaakaonawo akadzidza munguva iyi, uye muprofita Jona anochitaura. Ndinoda kuti tigonzwa kuti anoti kudii. Pandima 8 muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 2 pandima 8. Shoko roupenyu rinoti, vanorangarira zvisina maturo zvenhema vanorasha nyasha yavo. Muprofita Jona pano ainge achitaura pamusoro pevanhu vaya vanoita zvinhu zvisina maturo sokunge zvainge zvaitwa naiye muprofita Jona wacho. Ufunge kune zvimwe zvinhu zvinoitwa nemunhu izvo zvaanongozviitira hake munyama chaimo. Munhu ane kuita kwakadaro anenge achizvirasira nyasha dzaMwari. Apa muprofita Jona ainge azviona kuti chokwadi Mwari vainge vane nyasha naye, zvino iye ndiye ainge achitoda hake kurasa nyasha dzacho. Muprofita Jona anobva aratidza pachena kuti nyasha idzi kana kuti tsitsi dzacho dzinenge dziri dzemunhu anofanira kudzigamuchira nokuti ndiye anenge achidzipiwa naMwari. Zvino munhu anobva azvikanganisira ega. Uchenjere hama yangu kuti dzimwe nguva unodzingira maropafadzo aMwari kure uchitadza kugamuchira zvaunenge uchifanira kuti ugogamuchira. Muprofita Jona akachema kuna Mwari, uye anoratidza kutenda kwake Mwari nokutaura izvi zvaunowana pandima 9 muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 2 pandima 9. Shoko roupenyu rinoti ipapo, asi ndichakubayirai nenzwi rokuvonga, ndicharipa zvandapika ruponeso runobva kuna Jehovha. Hama yangu, ina handitendi kuti iwe neni muupenyu hwedu takambosvika pakasvikwa nemurume uyu pakuona Mwari. Mushure mekunge arutswa nehove yainge yamumedza, ndinotenda kuti murume uyu akava nokuonga kukuru kana kuti kutenda kukuru kwazvo kusina mumwe munhu akambotenda saizvozvo. Ainge achisemesa nenguva iyoyo semunhu ainge achibuda mudumbu rehove. Asi chaakagona ndechekusimudzira maoko ake kunashe nokushamisa muromo wake achitenda nokurumbidza Mwari. Ina handifunge kuti muprofita Jona akambotanga ada kutsvaka kugeza nokuchena kuti agozorumbidza Mwari. Akaona chiri chinhu chakamukwanira nenguva iyoyo ipapo kuti atende Mwari nokumukudza nekumubvisa kwaanga aita kubva kurufu. Muprofita Jona anoti, ndicharipa zvandakapika. Zvino unoziva here kuti icho chainge chapikwa namuprofita Jona chaicho chainge chiri chii? Ungaedze kufungidzira. Muprofita Jona ainge apika kuti aizoenda kuNiniva, asi haana kunge aenda. Ndiko kwainge achitoda hake kutiza kuti arege kuendako. Asati afunga kuenda Tashishi, ainge ambobvuma kuti aizoendako, asi pashure ndokushandura mafungiro ake. NaMwariwo ndokushandurawo rwendo rwake. Nhasi uno uchazviona hako kuti Mwari vachashanda nesu saizvozvo. Chimwe chaakapupura muprofita Jona nemuromo wake ndechekuti ruponeso rukunobva kuna Jehovha. Harubvi kumabvazuva, harubvi kumavirira, harubvi kuchamhembe, harubvi kumaodzanyemba, asi rukunobva kuna Jehovha. Ainge aona nokudzidza chinhu ichi munguva yainge apinda mairi. Mateereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza kuti kushanda naMwari munguva dzakaoma. Kushanda naMwari munguva dzakaoma. Iko zvino ndoda kuti ndimbotarisa kuti mushure mezvandanga ndichitaura izvi, chii chakazoitika? Chakaitika ndechekuti Jona anosvika panyika yakaoma. Jona anosvika panyika yakaoma. Pandima 10 inova yokupedzisira muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 2 pandima 10. Shoko roupenyu rinoti, Jehovha akataura nehove ikandorutsira Jona panyika yakaoma. Ufunge zvinenge zvinotinetsei chaizvo kuti munhu urambe wakatsikirira mumwe munhu pasi ivo Mwari vasingadi kuti zvidaro. Sokutaura kwomumwe mutauri ainge achitaurawo nezvaJona, akazoenderera mberi achiti, kunyange nehove chaiyo haina kugona kutsenga Jona nokumuita zvokudya chaizvo sezvinongoita zvimwe zvinhu zvinodyiwa kana zvichinge zvapinda mudumbu sezvokudya. Jona ainge apinda mudumbu mehove somuprofita wekudzokera shure, asi zvino anobuda ave mumwe munhu akasiyana nezvaakanga ari chaizvo. Mwari vainge vashanda muupenyu hwake, ufunga hama yangu. Muchidzidzo chatanga tinacho waona kuti Mwari vaishanda muupenyu hwamuprofita Jona, uye ndinoona kuti pakupedzisira ainge abvuma kuda kwaMwari. Zvinoshoko rangu kwauri nderekuti bvuma kushanda kwaMwari muupenyu hwako. Muteereri, ndokuti ugowana makomborero anobva kuna Mwari.